Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu zvita 9 2020. Makaterera ku Studio 7 nepinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vapfumbamwe vofa muHarare nezuro nemamwe mazuva adarika nechirwere cheCOVID-19. Muzvare Mary Mbaiwa, mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kunetsana navo vanonzi vadzoke kudare mangwana pachikumbiro chavo chekuda kupiwa gwaro ravo rekufambisa kuti vanorapwa kunze kwenyika. Studio 7 yozeya nezvenyaya yanetsa munyika yechiumbwa chambuya nehanda. Dare repamusoro-soro muAmerica roramba kutambira chikumbiro chebato remaRepublicans kuPennsylvania chekuti sarudzo dzemudunhu iri dziraswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 muHarare nezuro nemamwe mazuva adarika. Vamwe vakazoonekwa kuti vainge vafa nechirwere ichi vatovigwa. Vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave mazana matatu nevatatu kana kuti 303. Vanhu makumi manomwe nevatatu kana kuti 73 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu vose vakabatwa nechirwere ichava havana nhoroondo yekubuda kunze kwenyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vave zviuru gumi nemazana mapfumbamwe ane gumi nevaviri kana kuti 10,912. Vanhu vachiri kurwara chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 1,547. Vanhu vapora kusvika pari zvino zviuru zvipfumbamwe nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 9,062 mushure mekunge vanhu makumi mapfumbamwe vapora nezuro. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nemana zvine mazana maviri nemakumi maviri kana kuti 54,220. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matanhatu nemasere ane zviuru mazana maviri kana kuti 68.2 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi masere nematanhatu kana kuti 86,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemashanu kana kuti 15 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi mana nematanhatu ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 43.9 million. Dare repamusoro nhasi ranzwa chikumbiro chamuzvare Henrietta Rushwaya chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuedza kuburitsa goridhe munyika zvisiri pamutemo. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Vachisvitsa chikumbiro ichi kudare repamusoro, gweta ramuzvare Rushwaya vaTapson Dzvetero vati dare ramagistrate rakakanganisa parakanyima muzvare Rushwaya mukana wokubhadhara mari yechibatiso richipane humbo hwakasimba hwekuti muzvare Rushwaya vakapara mhosva yavari kupomerwa uye vanogona kusamirira kutongwa kana vakapihwa mukana wokutongwa vachibva kumba kwavo. VaDzvetero vati mutongi wedare ramagistrate vangoni nduna vakakanganisa pavakati muzvare Rushwaya vanogona kusamirira kutongwa vachiti muzvare Rushwaya avo vakambomiswa basa semutungamiriri weZimbabwe Miners Federation vane upfumi hwakawanda munyika kusanganisira migodhi miviri inocherwa goridhe. Vati vanduna havana kutarisawo kuti muzvare Rushwaya vane rezinesi rekutenga goridhe. Nokudaro vaDzvetero vati vanduna havangati muzvare Rushwaya vakawanikwa vari pakati pekupara mhosva vasina kuongorora humbo hwamuzvare Rushwaya hwavakasvitsa mudare hwekuti goridhe ravakawanikwa vaina rakanga riri mubhegi risiriro ravaida kuenda naro kuDubai. Vaenderera mberi vachiti zvakaturwa nedare ramagistrate zvekuti vanozivana nevanhu vakawanda kunze kwenyika kusanganisira kuDubai kune munhu wavanonzi vaiendesera goridhe iri hachizi chokwadi, vachiti zvinotoshamisa kuti vaAli Mohammed avo vane mapepa anonzi aida kushandiswa namuzvare Rushwaya kubuda kunze kwenyika ndivo vakapiwa mukana wokutongwa vachibva kumba. Vati vaMohammed sechizvarwa chekuPakistan ndivo vangatonzi vanozivana nevanhu vari kunze kwenyika sezvo asiri chizvarwa cheZimbabwe. Vatiwo zvinoto kachikamadza zvakare kuti dare rakapa vaMohammed mukana wokutongwa vachibva kumba iyo Zimbabwe isina chibvumirano nePakistan chekupanana vasungwa vanenge vachidiwa nenyika mbiri idzi kana kuti extradition treaty. Gweta rehurumende vagaridzozi yaDuma vati vachazopindura chikumbiro ichi nechishanu mushure mekunge mutongi wedare vaBenjamin Chikowero vati vanoda kuona rezinesi ramuzvare Rushwaya rekutenga goridhe iro rangarisipo pamagwaro emafambiro akaita nyaya iyi kudare ramagistrate. VaDzvetero vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Nyaya yazoiswa muswechishanu kuti tienderere mberi after takwanisa kupa dare zvinhu zvaonekwa zvisimo pane zvinhu zvaifanira kunge zviri murekod.
Muzvare Rushwaya vakasungwa vaine makirogiramu matanhatu egoridhe vachida kuenda kuDubai zvakazokonzeresa kusungwa kwevasori vaviri nemamwe mapurisa vavanonzi vaishanda navo mukuedza kuburitsa goridhe iri zvisiri pamutemo. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, chikumbiro chemudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKonstantino Chiwenga uyo wavari kunetsana naye muzvare Mary Mbaiwa chekuti vapihwe pasipoti yavo kuti vanorapwa kuSouth Africa chatadza kunzwikwa nhasi sezvo hurumende yati haina kugadzirira. Gweta rehurumende panyaya iyi amai Sharon Fero vaudza dare kuti havana kuwana nguva yekugadzira mhinduro yavo sezvo vanga vari pakati pekuchinja mahofisi avo. Mutongi wedare vaBenjamin Chikowero vati nyaya iyi idzoke mudare mangwana apo hurumende yakatarisirwa kupa mhinduro yayo pachikumbiro ichi. Muzvare Mbaiwa vanoti vari kurwara zvakaipisisa uye svondo rapera vakaunzwa kudare vari pamubhedha unozivikanwa nekuti stretcher bed. Muzvare Mbaiwa vakatorerwa pasipoti yavo nedare pavakapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuedza kuuraya vaChiwenga vari kuchipatara chekuSouth Africa. Vari kuramba mhosva iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanotambura mudhorobha remasvingo vatambira nemufaro rubatsiro ruri kubva kuWFP pasi pechirongwa chekubatsira vanoshaya maguta nemari nechikafu chinonzi Urban Food Security and Resilience. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Mutauriri weWFP munyika muzvare Clay Neville vati chirongwa ichi chakaparurwa mushure mekuona kuti vamwe vagari vemadhorobha vari kuyaura nenzara nekuda kwekushayikwa kwemari yechikafu zvichikonzerwa nemamiriro asina kunaka eupfumi hwenyika uye zvichiwedzerwa nedenda recovid-19. Muzvare Neville vati pasi pechirongwa ichi munhu wega wega mumhuri anopuhwa mari inosvika madhora 12 emari yekuAmerica asi iri pakadhi rinozonotengeswa muzvitoro zvakasarudzwa nesangano ravo.
We are currently delivering to 327,000 people across Zimbabwe living in urban domains who are
tirikubatsira vanhu vanofura zviuru mazana matatu munyika yese vanogara madhorobha vari kunetseka nenyaya dzenzara.
Amai Janet Mukwendi, vememusha wemcheke muwadu wanvanoti, chirongwa ichaka uyapangwa ya kanaka, sezu wakange wawe kushaya chikubata, apo mabasa awa kafarwa ne COVID-19.
Ya indo langu kunyanya kutenda chirongwa che World Food Program chakauya chikuburukidza tiri mu corona. Tanga tiri vanhu vanga vakaomerwa zvekuti taikwanisa kutorara dzimwe nguva nenzara nekuda kwekuti chero waenda ku next door kana kuhama kundoti ndokumbira waigona kutobva ku chitoto wanyimwa but iye astori nawo.
Mhuri dzine vanhu vanosvika gumi dzinowana mari inopfuura zana remadhora ekuAmerica izvo zviri kuita kuti vawane raramo yakanaka sezvo vachitenga chikafu chakawanda kutopfuura vashandi vehurumende. VaMoses Chitombo vakaremara uye vane vana vapfumbamwe nemudzimai ndevamwe vari kuwana mari inopfuura zana vachiti chirongwa ichi chakavabudisa munzara.
Isusu fanika sesu vanhu vakaremara kazhinji hatiwanzi kuwana mabasa. Vazhinji vedu havasiri formally employed, saka taitova vanhu vaitotengesera mumastreet. Saka nenyaya yekuti COVID-19 payakaita chip in, basa redu isu rataita rekuzvishandira kuzvitengesera mimigwagwa mukana kuti mutauni rakabhlokewa nekuda kwomutemo wecovid-19 welockdown. But fortunately care yakanga yatova neprogramu yemacash transfer, saka taingototiwo kana mari yako yapinda waibva wabudawo mumba unotaridzawo mapurisa anga ari paroadblock kuti pinda mari yange nhingigiri yeWFP yapinda vokumbira unotengera vana vangu chikafu vaikubvumira wobvoenda.
Vagari ava vanopuwa mari iyi mwedzi wega woga voenda kuzvitoro zvakafanana neOK Tsungai Supermarket pamwe chete neMSF inowanika kunzvimbo dzeveruzhinji uko vanoenda nemakadhi avo ekutengesa chikafu. Amai Rhoda Chinyasa vanoti chikafu chavatenga nhasi chakawanda zvekuti mhuri yavo yakudya ichiguta kupfuura zvavaita kare.
Zvinondibatsira zvakanyanyisa. Ndatenga 30 kg dzehupfu dzanda ndisingakwani kuita, ndikatenga ma2 kg angu anokwana kuita 3 flour, zvichireva izvo kuti ndo 6 kg dzeflour nema2 kg erice 4, mabha angu ekuwacha 4, dzokugeza 6, namafuta evazukuru necooking oil ndatenga zvitatu zvema2 liters kudhupurwerweprogramu iyoyi. Dai yanga isiya mhero kuti vamwe vaingozoti wana utafira mumbare dzaro.
Vamwe vari kuitawo mari ndevezvitoro. Mutevedzeri wemukuru webasa muchitoro cheMSF Amai Chedza Mike vanoti chirongwa ichi chiri kuvabatsira zvikuru.
Kubva zvatikatanga kuva nechirongwa ichi Mike since dark increase.
Zvare nebva vati kunze kwekubatsira mhuri zviuru gumi mudhorobha remasvingo vanosangana nedambudziko roshaikwa kwechikafu, sangano ravo riri kubatsira mhuri dzinosvika zviuru mazana matatu yega yose. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Munguva yehondo yechimurenga chekutanga nechipiri, svikiro nehanda charwe nyakasikana raibatanidza vanhu veZimbabwe kurwisa vakange vapamba nyika. Asi gore rino apo hurumende yafunga kurangarira gamba iri nechiumbwa, munyika hamuna kubatana. Nasi Studio 7 iri kutarisa zvakadzama nhoroondo yambuya nehanda. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Mapfupa angu achamuka. Aya ndiwo mashoko anonzi akataurwa nambuya nehanda apo vakaurayiwa nevachena veBritish South Africa Company vainge vapamba nyika kumakore kutanga muna 1890 vachitora minda uye kubata vanhu chibharo nekuvashandisa vasingabhadharwe. Kubata vanhu senhapwa uku kwakapa masvikiro ambuya nehanda nasekuru Kaguvi nevamwe kutungamira vanhu mukupandukira vachena kubva muna 1896 kusvika vabatwa muna 1897 kumazowe. Ichi ndicho chimurenga chekutanga. Ambuya nehanda vakapomerwa mhosva yekukurudzira kupondwa kwemumwe mudzviti H.H. Pollard aizivikanwa nekuitira vatema utsinye. Mushakabvu muzvinafundo Chengetai Jonas Mudadirwa Zvobo vanoti mufundisi wekereke yeRoma Father Francis Rickards vakapiwa basa rekubhabhatidza mbuya nehanda sekuru Kaguvi nevamwe vasati vaurayiwa. Mbuya nehanda vanonzi vakaramba kusvika mukuura wako wakaitwa musi wa27 kubvumbi muna 1902. Asi sekuru Kaguvi vanonzi vakazotenda kubhabhatidzwa mushure mekunzwa mbuya nehanda vachiurayiwa vachiita ruzha. Kunyangwe sekuru Kaguvi vakabhabhatidzwa vakangourayiwa zvakadaro mushure mekupiwa zita rechikristo rekuti Dismas. kuombia neanda ndia anichaizo. Vakanzwera norondo ye Zimbabwe, uye vakadzidzisa pa University of Zimbabwe, mushaka vumzvinafundo David Norman Beach, vanoti charwenya kasikana, raive svikiro remondoro neanda, inonzi navana soro jena yaive mwana wamambo Mutapa, yakararama kumakore ekuma 1400, asi mondoro iyi ndiyo inonzi yaisvikira ambuya neanda vanozivikanwa neruzhinji. Zvaitwa nehurumende handike kutanga kupa ambuya neanda ruremekedzo. United Nations muna 2015 yakatambira magwaro ekuurayiwa kwavo kuti apinde munhoroondo yepasi rose kana kuti World Register, chinova chiremekedzo chikuru pasi rose. Panewo chipatara, zvimwe zviumbwa, nziyo nemigwagwa zvakapiwa zita ravo. Kunyange hazvo paine kugunununa muvanhu pamusoro pechivezwa chambuya neanda, icho chichaturikwa muHarare pakati pemigwagwa Samora Mashel naJulius Nyerere, vari kuveza chivezwa ichi vaDavid Mutasa, vanoti izvi hazvisi kuzokanganisa basa ravo, uye vachakwenenzvera chivezwa ichi kuti chiite sezvinodiwa nehurumende. Mufananidzo uri kushandiswa kugadzira chiumbwa ichi wakapiwa hurumende nevanochengetedza nhoroondo yenyika, The National Archives. Chivezwa chambuya neanda chiri kugadzirwa kuNyati Gallery kuSnake Park muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashanyira nzvimbo iyi kunoona chivezwa ichi apo pakazobudiswa mifananidzo iyo yakamutsa mutauro munyika. Asi kunyange hazvo pane vakawanda vanoti chivezwa ichi hachiratidze zvainge zvakaita mbuya neanda pamadande mutande akasiyana siyana, vamutasa vanoti varidzi vebasa vari kufara nezvavari kuita.
Vandakani pabasa vari kugutikana ndakuti kuuya kwavo vanenge vari kuuya kuzonangisa hachisati chapera, and then kana paine zvinoda kugadziriswa zvogadziriswa. But vari kutaura vanenge vari kutaura ndichazofara kana tazonaso kupedza maybe pachine mwedzi miri kuti tipedze zvinenge zviri zvida kugadziriswa zvichagadziriswa.
Vanoti havangatadze chivezwa chambuya neanda sezvo vakatombogadzira zvimwe zvakawanda izvo zviri munzvimbo zhinji dzakaita seMarcus Garvey Library kuUnited Kingdom. Vamutasa vatiwo vakagadzira chivezwa cheshiri iri paReserve Bank pamwe nezvimwe zvivezwa zvambuya neanda zviri muParamende. Vati social media ndiyo yave kupa vanhu simba rekutaura zvavanoda, asi vakati izvi hazvikanganisi basa ravo.
Ndiyo zvinongoita vanhu ka kumashure kutanga tisina wana social media. Saka iye zvine izvi wako and munhu anongotaura zvaari kufunga. Hapana kumumisa kunoita ndakuti ndizvari kungofunga ndizvada kungobatikuridzachi.
Mukuru wechikamu cheNational Museums and Monuments of Zimbabwe Dr. Godfrey Mahachi vati basa riri kufamba zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Musakanganwe kuteerera chikamu chedu chechipiri mangwana apo tiri kuenderera mberi nekuzeya nyaya yambuya nehanda. Vachangosarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vachitarisirwa kutora mhiko musi wa20 ndira gore rinouya vaJoe Biden, vanoti vachatora gwara rakasiyana zvachose munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika nemutungamiri wenyika wavakakunda musarudzo vaDonald Trump. VaBiden vanoti havasi kuzotevedzera gwara ravaTrump rekuti pazvose zvinoitika zvido zveAmerica ndizvo zvinofanira kuenda pamberi kana kuti America first. VaBiden vanotiwo America inofanira kushanda ichidyidzana nenyika dziri mugungano reNATO, izvo zvanga zvava kuita zinyekenyeke negwara ravaTrump avo vakabvisa mamwe mauto eAmerica mukushanda nemubatanidzwa uyo. VaBiden vari kutarisirwawo kuti vanenge vasingadyidzane zvakanyanya nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin uye mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un. VaTrump vachiri kuenderera mberi havo vachiramba kutambira kuti vakakundwa sarudzo navaBiden, kunyange hazvo dare repamusoro-soro reSupreme Court nezuro rakarasa chimwe chikumbiro chevatsigiri vavaTrump chekuti risatambire zvakabuda musarudzo dzemuPennsylvania. Asi izvi hazvisi kukanganisa vaBiden kuumba dare ravo remakurukota iro riri kutambirwa zvakanaka nevamwe vanosanganisira chizvarwa cheZimbabwe Dr. Gadziro Gwekwerere, avo vari kuFlorida vaita hurukuro naMavelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndiri kuona vachitsvaga vanhu vane unyanzvi neumhizha muzvinhu zvakasiyana siyana, tichipa muenzaniso wezveutano uye ndiri kuona kuti vari kuedza kuenzanisa kuti vanotorawo vanhukadzi vachitorawo vanhurume, uye panyaya yerudzi havasi kusarura ganda, vachena navatema zvose nevamwe marudzi vari kungotorwa.
Ndevapi vanyanyo kukubatai sevasarudzwa vamuri kuona kuti imi aiwa izvi zvakufadzai? Semumwe chizvarwa cheZimbabwe chagara imomuno muAmerica nemaonero emafambiro anga ari kuita zvinhu makore mana apfuura,
chanyanya kundifadza kuremekedzwa kwandiri kuona kuri kuitwa vanhukadzi, kuzoita zvakare kuremekedzwa kuri kuita vanhu vatema. Hurumende yapfuura iyo tanga tisingamboni kuchidomwa vanhu vatema, saka zvinhu zvinofadzawo zvinoita kuti tive nechivimbo savanhu vavo vane ganda dema, kuona kuti ndingava neganda dema asi kana ndiine ruzivo kana unyanzvi hwangu hunogona kubatsirawo nyika. Zvinokurudzira chaizvo nokusumudzira mweya nokuona kuti kwatiri kuenda kunenge kwakajeka kudarika kwatiri kubva.
Tinoona vazivisa ivo kuti vari kuda retired General Lloyd Austin vanova munhu mutema kuti vange varivo gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika. Munoona kusarudzwa kwavaAustin kuchizowanikwa kuchibudirira here kumamwe matare makuru ayo?
Ini ndine chivimbo chokuti kunobudirira, nokuti ndo chishuwo changuwo, nokuti tinoona chero kuti kumauto kwanga kunorusa rwaganda rusingaiti, saka tikaonawo vanhu vatema zvingava zvinhu zvakanaka. Saka ini ndinongofunga kuti zvinobudirira nokuti ndo chishuwo changu, kana zvichikonawo hazvo, asi zvinongofadza kuti munhu mutema wambodomewa.
Asika tinoona kuti ivo vaDonald Trump vanga vaina vaBenjamin Carson semumwe gurukota ravo rechitema.
Vangava zvavo vanga vaine munhu mutema, but apa tiri kutarira chiremera.
Tombotarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19, tiri kuona chiri kuramba chichitekeshera munyika yeAmerica. Munoona sei mabatirwo achiri kuitwa naivo vaDonald Trump? Taona vachitaura vanga vari kutaura nezuro panyaya yekuti nhomba iya ichabayirwa vanhu vari kuda kuti ikurumbidze kuti iuye, uyezve tichionawo vaJoe Biden takaona vachidoma vanhu vachange vari mutask force yavo yeCOVID-19 vatotanga basi pari zvino.
COVID shuwa iri kutekeshera, kuzoda kugadziridza chunhu icho chatoparadza chaizvo zvaakuda kuita vaTrump kuti vamhanye nenhomba. Ndo zvavaidei vakafanira kumhanya mazuva ekutanga ayatanga. Uye ndinonzwa manyukunyuku nokuona kuti vaBiden vane muono unoenda kure, nokuti takatonzwa vachishuvira kuti vachada kuita mazuva zana okuti vanhu vange vakapfeka maski nezvikwanisirozve zvekudzivirira COVID.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Gadziro Gokerere, vari parunare kuFlorida muno muAmerica, naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru weUnited Nations anoona nezvekodzero dzevanhu, kana kuti United Nations High Commissioner for Human Rights, Amai Michelle Bachelet, vayambira kuti hondo pakati pehurumende yeEthiopia nedunhu rinoti riri kuda kuzvitonga kuzere reTigray yave kusvika kumazivandadzoka, uye zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Muzvare Bachelet vanoti vanhu vave kuziya nenzara sezvo vanopa rubatsiro vari kurambidzwa kuvabatsira, kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kubvumidza verubatsiro kupinda munzvimbo iyi. United Nations inotiwo pane mhosva dzehondo dzave kuparwa, kusanganisira kubata vanasikana chibharo, kubiwa kwezvinhu nekupambwa kwevamwe vanhu. Britain negungano reEuropean Union zviri kutadza kuwirirana pakuti Britain yobuda sei mugungano iri. Izvi zvave kukonzera matambudziko kumutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson, avo vakavimbisa musarudzo kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti chibvumirano ichi chaitwa. Britain iri kutarisirwa kubuda mugungano iri musi wa31 zvita, asi kana pasina chibvumirano chakanaka zvinogona kukanganisa zvikuru upfumi hwenyika iyi. Hurukuro dzaitwa nhasi dzaratidza kuti pachine musiyano wakakura pakuti Britain inozodyidzana sei neEU kana yabuda mugungano iri. Zvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reVirginia muno muAmerica, amairo esai Nyadzayo chakavhura chitoro chinotengesa zvekudya pamwe nezvimwe zvigadzirwa zvekumusha zvinofarirwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Chitoro ichi, icho chinonzi Tisu Zim Goodies, chinowanikwa panamba 3221 Colvin Street mumusha weAlexandria mudunhu reVirginia muno muAmerica. Amai Nyadzayo vanoti vakatora zita rechitoro chavo kubva kumazita evanakomana vavo vaviri, tinotenda nasungano. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 akashanyira chitoro ichi ndokuita hurukuro naamai Nyadzayo.
Tavhura chitoro, tinokugamuchirai muchitoro chedu chinonzi Tisu Zim Goodies. Kubva pamazita evana vangu vakomana anonzi tinotenda nasungano, saka Tisu Zim Goodies.
Zvii zvamuri kutengesa uye zviri kutambirwa sei nevatengi?
Tiri kutengesa chikafu chakafanana nezviyo, munga, mapfunde, mupunga, nzungunyimo, nyemba, choya mazowe, maputi, tine mauyu zvakare, tine tii dzese, tine zumbani, choita tanganda, tine mapins zvakare, tine mauyu, matowe, nyii, masau, ndozvatinazvo pane michero. Toya panapa tine handy andy, tine domestos ekucleanisa mabathrooms, tine deto, tine macomfort cream, tine glycerin, nesipo dzakasiyana-siyana, tine protex, tine geisha, tine deto. Ya iorder yemumwe yamirira kuti iiswe iende kwairi kuenda.
Ndezvipi zvimingamupinyi zvamuri kusanganawo nazvo mubhizimusi renyu?
Challenge kombe ndeyekuti shipping yacho inodhura. Mari yacho yekuti uzviunze zvinhu zvacho kubva kuZimbabwe kuya kunoku inodhura, zvekuti unozosangana dzimwe nguva mamwe makastoma anombokudza mashoko mamwe anogodora pane dzimwe nguva, vachitaura kuti zvinhu zvako zviri kudhura stereke, asi vanenge vasinganzwisise kuti kubva pazvinobva kana kuwa mahomedhi musakana ndekudowa zvatengwa kuZimbabwe kuti zvizosvika kuno pane kuva nemutambo chaiwo. Nenzvimbo dzekurenta nzvimbo yatiri ine yeVirginia inodhura, saka kuti uwane nzvimbo yakanatsosununguka yekuti muite chitoro, nzvimbo dzacho dzinodhura, saka tirikumbogara ipo patiri panapa.
Mune vekune dzimwewo nyika here vari kuuya vachitengawo zvinhu zvenyuizvi?
Uongo, mhuri yekuZambia. Zambian community yakandisapota zvikuru kubvira ndichitanga, vanotenga stiri kwatiri. Koya vekumalawi nevamwe vekumozambique vashoma.
Ndiri kuonawo mabhodhoro ari pano, pane rakanzi Changamire, rimwe rakanzi Bvunzere Moto neChimhandara. Mungatsanangura kuti zviizvi?
Mauya zvakanaka. Changamire kune mhuri yeZimbabwe. Ko vanakomana vese, varume vakuru vese, tinokukurudzirai kuti muwane muchigara mune Changamire. Inobatsira chaizvo panyaya dzakasiyana-siyana dzekuvarume. Aya, madzimai, madzimai, tinokurudzira inonzi Bvunze Remoto, sekutotaurwa kuri kunzi Bvunze. Kuno kunyika kuno zvinonzi multivitamin, kozonzi zvakadai zvakadai. Ayo, kana uri wekuZimbabwe ukatora Bvunze rako iri, ukatora ndorani yako iyo, aiwa, zvese zvinoita zvakanaka. Koya iChimhandara iyi, aiwa, vakateerera, ndibate pafoni, tonatsogara pasi vasikana, tokurukura kuti zvinofamba sei.
Vanoda kukubatai vanokubatai sei?
Foni tinowanika pa 571 505 2607.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chakavhura chitoro muVirginia muAmerica, amai Rovesai Nyadzayo vari kuAlexandria, Virginia, naJonga Kandemiri weStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu mhlaka 9 Mpalakazi 2020, uFrancis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I-COVID-19 yathi kuqalisa kwehle kwaba le-lockdown and then ama-informal businesses wonke ase avalwa. So nxa sebevula again, baphinda basebesithi abale ama-informal businesses abakavuli. So inzuzo abayitholayo yayingenelanga. Lokhu kwasuka kwaba nzima kakhulu.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo bathi uhlelo le-lockdown luphazamise impilo zamalunga abo ngendlela ethusayo.
Uhulumende okukhanya ngathi uzothagete abantu bezimoda ukuthi kube yikho le ndlela yenza ngayo imali ye-economy njengoba ifile eZimbabwe. Kuyela kuma-tollgate, ama-tollgate akhuphuka njalo njalo. Kodwa abantu sebaze bakhanda indlela zokuhamba esigangeni uma befika kuma-tollgate ngoba imoto encane $45.
Abashayeli bezimoda bakhala ezimadonsi eZimbabwe ngesimo semigwaqo egcwele amagodigodi osekwengezelelwe lizulu elinayo ngalezi nsuku. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, unkosazana Victress Mathuthu, wethule ugwalo mazwi lwesiNdebele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sebezinkulungwane phose ezilishumi lanye 10,912 asebehloliwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Abasinde kulomkhuhlane bezinkulungwane ezedlula ezithoba munemunye 9062. Abalokhu beqiniswa yilomkhuhlane bayedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1547. Usubulele abangamakhulu edlula amathathu 303. Ezwekazi le-Africa kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Beligciwane leli labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 54,564. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose ayisikhombisa 68.4 million ababanjwe beligciwane leli labulala abedlula isigidi lengxenye 1.6 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyanwe bele-COVID-19 emhlabeni jikelele eselekuzigidi ezedlula ezilishumi lantathu 15.3 million labulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 486,338. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo zithi uhlelo lwe-lockdown luphazamise kakhulu impilo zamalunga ngendlela ethusayo ngoba iningi labo lilahlekelwe izindlela zokuzinakekela. Abakhubazekileyo bakhala njalo ngodubo lokuswela impahla yokuzivikela ekutheleleni i-COVID-19 njalo bengalutholi ulwazi olweneleyo oluphathelane lokumenemetheka kwaleli gciwane. Unkosazana Samantha Sibanda owenhlanganiso ye-Science of Hope Trust uchasisa kabanzi ngehlupho ababhekane lazo abakhubazekileyo. Ungxoxo ayenze lo Mike Hobe we-Studio 7.
I-COVID-19 yathi kuqalisa kwehle kwaba le-lockdown and then ama-informal businesses wonke ase avalwa. So nxa sebevula again, baphinda basebesithi abale ama-informal businesses abakavuli. So inzuzo abayitholayo yayingenelanga. Lokhu kwasuka kwaba nzima kakhulu.
Inhlanganiso ye-United Nations isanda ukukhipha i-statement lapho bathe uhlelo lwe-lockdown seluphambanise izinto eziningi nxa sesikhangela abantu abaphila nama-disabilities, into ezifana laba lokuthi la imithi ngesiNgisi i-healthcare services njalo ulwazi oluthile mayelana ngokumemetheka kwalomkhuhlane we-COVID-19 ebese sikhangela njalo udaba lwengxabangxoza enzakalayo ezindlini. Ukubona njani lokho okusanda kushiwo yinhlanganiso ye-United Nations?
Loku ngubona kuliqiniso Mike njalo ngiyabusekela. Kulodaba oluqanjiweyo inhlanganiso ye-UN ekhuluma ngokuthola i-information. Loku kuliqiniso kakhulu and ngubone kusenzakala eZimbabwe. Kwaze kwafika esigabeni sokuthi kulama organization ezahambisa uhulumende emthethwandaba. Ngenxa yokuthi i-information ephiwa abantu mayelana le-COVID-19 zasenga finyelele ebantwini abanama disabilities. Kwakungela sign language, kwakungela braille. Okunye okwesibili indaba oyiqambileyo leyi gender based violence. Mbona sibili from ama statistics even asawatshengiswayo, ama statistics ama numbers abantu akhula, inani labantu lakhwela kakhulu. But my worry is indlela okumele vele sireporte ngayo ama issues awe gender based violence, like uke emapholiseni and so forth. Abantu abanama disabilities vele bayahluleka as it is to even report their cases. Sesiba worried ukuthi abakho esikolo, kwesinye isikhathi school is a safe haven for abantu abalama disabilities. Abakho esikolo bangkhaya. You can imagine the violence ekade senzakala. Hey, kusikwa kubenzima. Ngeke mbone kuma countries anjengabo UK ukuthi balezinto okuthiwa ngama panic button ukuthi ungavela ube unsafe, yahle upresse khona apha amapolice ayehle kuyi social welfare whatever. But lapha silakho. So kusukwa kubenzima and I think there are a lot of cases that are going unreported away GBV.
Bese sikhangela ke udaba lwempahla yokugqoka ejonge ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ukugoqela ama-mask lezinye izinto ezijeneyo. Abantu abaphila nama-disabilities bayathola na impahla lezi?
Kule nto leyo ukuthi abantu abalama-disabilities balendingeko ezijeneyo lezethu. Kula abanye abantu abale-celebral palsy ukuthi kwesinye isikhathi abephuma indenda emlonyeni. So ungavela uthi mask yani, imask vele ayikho suitable kuye. Kulabantu vele lokho ukuthi social distancing aku apply vele kibo, ngoba kulomuntu omtshintshayo, kulomuntu oyabemphelekezela yonke indawo lapha yakhona. So I feel ukuthi khona akula zinto eziningi ezayenzakalayo in terms of innovation, kumbe izinto ezintsha ezingalethwa ngabantu. Into engayibonayo engayikhomendayo ngama mask lawa ayetransparent ukuthi abantu abadefu laba bayakwazi ukugqoka, but lawa ayengatholakali. Kule ndaba yama face shield engabona ukuthi abantu bayawaprefer kakhulu ama face shields, but lawa ayadura. So mina I would say kumele kube lezinye izinto ezintsha, more innovations, ukuthi khonkhona abantu abalama disabilities labo bebe protected from i-COVID-19. Ungakhayela even abantu abangaboniyo barely ngokubamba-bamba ama-surface kuyini, and babe lokho besithi wash your hands, wathi umuntu ongela zandla uyenza njani. So I really wish ukubona ukuthi kube le more innovation. Abantu becabanga ukuthi hayi, it's not a one size fit all. Nxa besithi mask up Zimbabwe or mask up, it's not everyone ongakwanzi ukwenza.
Unkosazana Samantha Sibanda ngowenhlanganiso ye Science of Hope Trust limuzwe lapho exoxa lo Mike Hoyo Studio 7 ecingweni eseHarare. Abashayeli bezimoto bakhala ezimathonzi ngesimo semigwaqo egcwele amagodigodi eZimbabwe osoke engezelelwe izulu elinayo ngalezinsuku, bethi bahlawula imali eningi yemithelo yezimoto leyentuba zamatogets kumhlangothi olubuthanisa imali kahulumende olweZimbabwe National Road Authority iZinara, kodwa imigwaqo ifile. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Kuna okwenza izulu lanxa kusamukelwa ngenjabulo ilizwe lonke selidale umonakalo omkhulu emigwaqweni eminingi yeZimbabwe, emadolobheni lasemaphandleni esimahlephuhlephu ingasahambeki ngenyawo amabhayisikili lezimota. Umnumzana Matthew Sibanda okubhizimusi lokuthwala abantu eZimbabwe lase South Africa uthi bahlawula imali eziningi zemithelo yezimota kodwa imigwaqo ayihambeki.
Uhulumende okanye ngathi usethagete abantu bezimota ukuthi kube yikho le indlela yenza ngayo imali ye-economy njengoba ifile eZimbabwe. Kuyela kuma-toll gate, ama-toll gate akhuphuka njalo njalo. Abantu sebaze bakhanda indlela zokuhamba esigangeni uma befika kuma-toll gate ngoba imoto encane $45.
Umchayeli umnumzana Moses Impala uthi kalahlupho ngemithelo yezimota kodwa ukhala ngesimo esibi semigwaqo engasahambekiyo.
Kwakhona ifile ayilungiswa. Ukukhweza hayi asila problem lokukhweza, but sicela ukuthi imigwaqo ilungiswe, imota zethu lazo zihlale emgwaqweni. Imali zona lezi sizibhadalayo sibona ukuthi sizibhadalelani, zisebenza.
Isikhulumi seZimbabwe National Road Authority iZinara umnumzana Tendai Mogabe uchaze ukuba bakhuphula imithelo yezimota emigwaqweni lokunye ukuze benelise ukuthola imali yokulungisa imigwaqo ezweni.
Was not enough for us to disperse enough funds to do periodic maintenance. So we are quite sure that with this new tariff review, now in a position to disperse adequate funds that will see road authorities doing meaningful developments on the national road network.
Imali ebesiyithatha kubanini bezimota ibingenelisi ukuthi siphe amakhansili lezinye ingatsha ezisebenza lazo ukuba balungise imigwaqo. Kulandela ukukhuphula imali yama-tollgate, le mithelo yezimota sesilakho ukuba senelise ukupha abalelungelo lokulungisa imigwaqo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi imali ehlawulwa ngabezimota ifana lemali ethelwa emgodini ngoba ayakhi migwaqo.
Ukukhwela kwentengo ye-insurance lemithelo yezimota lokunye okuhambisana lakho kuyimali edlalisekayo eya ezikhwameni zabanye abalutshwane. Imali ethelwa emgodini ongelamkhawulo ngokuba kayizali lutho, kayiguquli lutho empilweni zabantu.
Isimo semigwaqo yonke yeZimbabwe evele ilesikhathi ingalunyisiswa okwamanje sesisibi ngamandla ngenxa yokuqala ukuna kwezulu. Ngeviki edlule ikhansile yedolobho lakoBulawayo yethule imibiko ethi imali abayiphiwa yiZinara incane kakhulu, ayeneli ukulungisisa imigwaqo yaleli dolobho. Ngakho bazakuma ukuqala ukulungisa imigwaqo baze baphiwe imali eyenelayo. Kucwaningo lweRoad Traffic Accident Cases, Trends and Preventive Measures olwenziwa ngomnyaka ka-2012 kusiya ku-2018, abe Traffic Safety Board of Zimbabwe bathi isimo semigwaqo esibi sabangela ingozi eziningi zomgwaqo ngaleso sikhathi, okokuthi ngelanga abantu abedlula abahlanu bebebulawa zingozi zomgwaqo ezweni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Idalela phezulu ele Supreme Court la kwelemelika lithi alula mkanjo udaba oluphanyekwe ngumongameli Donald Trump emthethwandaba lokuzama ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli esigabeni sePennsylvania lapho anqotshwe khona umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Idaleleli izolo lethule isinqumo sokuthi alucaci udaba oluphanyekwe ngumnumzana Mike Kelly odlelana noTrump olokuthi kumele kulahlwe amavoti edlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million esabelweni lesi enziwa ngeposo. UKelly labanye bakhe bathi ukuvota kusetshenziswa iposo okanye kusetshenziswa kakhulu ngabakubandla lamademocrats wenza ukuba ukhetho lungaqhutshwa ngemfanelo. Kodwa abahluli bedale leSupreme Court abavumelani lakho lokhu. UTrump usezame ukuvimba ukunqoba kukaBiden ezabelweni eziningi ngokusebenzisa imithethwandaba kodwa kukhanya kusehlula. Okwamanje isabelo seTexas sesiphanyeke olunye njalo udaba eSupreme Court lapho sizama ukuvimba impumelo yokhetho ePennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Georgia lezinye okunqobe khona uBiden. Bakhala ngokuvota kusetshenziswa iposo. Izabelo eziningi izolo zigqibe uhlelo lokukhetha abazavotela umongameli ababizwa ngokuthi ngama-electors. Amagqwetha kaTrump athi azajukana loBiden kuze kuyefika edalele leCongress.
Ezama-elections eyo awe-America isimo esesikuwo kathesi silokuxokozela. Ukuthi uTrump kambe angabuye awine futhi ama-elections kumbe aphendule kwezinye indawo lapho acabangela khona ukuthi angaphendula bese kuthiwa nguye owinileyo. Hatshi, mina mbona lokhu sokumbalekele kukhatshana ngoba kwehlule lapha azame khona ukuthi kuphinde kubalwa ama-elections abaliwe impumela yabe ilogi situ paitenu winili. Lokase zambu wenza, ikuti jena ngoba nguye isimo sakhe, utala wako uwa umuntu wake, umuntu nguye, akafuni kuvuma ukuthi wehlulekile kumbe wehlulwe.
Uthi amadale omthethandaba kasoze amncede ukudaba lolu.
Kuzaze kuphele kufikela ngalokugcine lokwekhahlela ezama ukuthi atshintshe impumela. Lo mthetho kawumvumeli. Amboni mina ukuthi umthetho wakhona ungamvumela yiphi ngoba usezamile. Usefake amacala amaningi kakhulu amacala athi vele nxa ifakiwe. Amakhothi afike awalahli. Atsho lokuthi gabalaso esizathu kumbe gabalakho okuqinileyo okutshengisa ukuthi balesizathu sokuthi waba lokugqili ngesikhathi sokuvota. Lokhu nje sokuyisikhathi sakhe sokuthi abe lokuqoqa imali kulabana bavumayo ukuthi asihambeni siyelwisa i-election. Ukudliwa nje udliwe. Akusela mthetho ozamnceda ukuthi aphendule i-election. Sizambukela nje mhlaka 20 uzaphuma hambe emzini wakhe.
Umnumzana Busani Mbuso Ntini laye olandela ezombusazwe uyakusekela lokhu.
UTrump usiyabheka ukuthi hayi bekungantu abengakazimisela ukuphuma esikhundleni. Lokhu eqhubeka ebhidlisa, lokhu eqhubeka ephambanisa i-transition. Eka president elect u-Biden. Into eziningi seziyalunga ngoba i-electoral college izahlangana ngo-December 14 ivote. Sithemba amavoti lawa azahamba kuhle u-Biden uzangena esikhundleni ngo-January.
Kukhangelelwe ukuthi ngeviki ezayo mhla ka-14 abakhetha umongameli bazavota ezabelweni zabo kuthi lokhu abakwenzileyo kuhanjiswe edale le-Congress. Kudaleleli kubikwa ukuba abakubandla lama-Republicans kukhanya bezimisele ukuphikisa impumela yokhetho lolu. Kungehlula ukuthi kukhuqulwe impumela yokhetho lolu, uBiden uzagcotshwa uba ngumongameli mhla 20 ngoZibandlela. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nginguKip Stube.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhanyela okwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ikakhulu uqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 kanye lokuqala ukusetshenziswa kwejekiseni lokuvikela lomkhuhlane i-COVID-19 vaccine. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kule South Africa, unkosazana Victress Mathuthu, wayithula ugwalo mazwi lwesiNdebele olulesihloko esithi kuxabene abegazi oluveza uhlupho lokwephulwa kwamalungelo abesifazane. Walungcindezela ngezwi lakhe ukuze longathandi ukubala acofe nje kumakhalekhukhwini wakhe alalele. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Sokunqunda amehlo endaweni ezisemakhaya ezingafani legoli elinkanyazelayo ngenxa yezibane ezigcwele indawana yonke, sokurhwalele sibili sokumnyamanyana. Kubetha umoyana obanjayo phandle kwazise bungenile ubusika. Ejikweni likaclaim no-Goldrich Hill Brewsters esiphezulu ekhosombaneni elincane elalidalela ukuba livulandi, kodwa ngenxa yezimo zendawo yokuhlala eGoli selaphendula laba yikhosombana. Kuhlezi uzesuliwe lejaha lakhuphikezelwe.
Ugwalomazwi lukaMathuthu lolu lugcatshunwe kugwalo lwakhe alulobe ngo-2018 oluthi ubaba ongangizali. Kulolu gwalomazwi ukhethe lesi siqephu esikhombisa ingozi yokungasukumeli phezulu nxa besifazane behlukunyezwa. Uthi njengomuntu olwela amalungelo abesifazane ukhethe kwethula lolu gwalo ngendlela eza kwenza umuntu wonke aluzwe ukuze uzulu wonke aphatheke empini yokulwisa ukuhlukunyezwa kwabesifazane.
So ngemva kokuthi sengibona ukuthi abantu ukubala abaningi bangathi baya kuvilaphela. Njalo abanye bathi kubala hayi kubakhala ngamehlo, abanye bakhala ngokuthi isikhathi sokubala abalaso. Ngase ngibona ukuthi hayi njengoba abenelisayo ukubala sebeyitholile i-hard copy, kungcono ukuthi laba abangenelisi ukubala bajabulele ukulalela ngibenzele i-audiobook lapho engizobe ngibabalela khona bese ngilufaka ku-CD.
Lolu gwalo olulotshwe ngolimi olunambithayo lulonda udaba lukazesuliwe ndlela
wahlukunyezwa umkakhe waze wacabanga ukuqamula umtshato ngoba engatholi isizo emulini yakhe. Uthema ethi uyenda futhi bamhlasela bemsola kakhulu okwenza waze wagcina ezibulala ngokuqela phansi suka phezu kwestezi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Madodana Magulatjani Ncube uthi icebo lokwalomazwi litshengisa ukukhalipha okukhulu ikakhulu ngezikhathi zalamhlanje.
Lapho kwamathuthu senzele kwabalula singabalandeli bakhe ngoba kulezi nsuku abantu asisakujabulela ukufunda izincwadi kepha sesijabulela ukulalela emsakazweni izindaba mazikhulunywa kube mazifundwa. Ngakho ke lapha kululake novilaphayo ukufunda ugwalo nantu kithuba lokuthi nawe uzimamelele. Uyazithola lawo yakho ikopi uyezimamelela emsakazweni wakho ukuthi khuluma ngani.
Umathuthu uthi le ngenye indlela zesimanje manje eza kwenza ukuthi abantu bangalahlekelwa lisiko lokubala izingwalo.
Okuhle ngalolu gwalo nxa solunje solu i-audiobook ukuthi abantu sebezolalela lezi muli. Umuntu sezakwazi ukuthi loba begojisile lemuli bafaka iCD balalele ibhuku. Abantu bazokwazi ukuthi noma umuntu esemotweni yakhe akwazi ukumala emelo ibhuku lele esemotweni afaka iCD amameli ibhuku. Akufani lokuthi umuntu athi ngapha uyabala ngapha uyachayela imoto.
Unkosazana Thandiwe Chuma uthi ngokuqala ukuthola ugwalomazwi ngesindebele kanti kube yikuthi lumumede isifundo esikhulu sokukhuza umkhuba wokuhlukunyezwa kwabesifazane.
Lo nyaka uthe esithi kakhuphi ugwalo kodwa uza kwenza i-audiobook. Bengithandabuza ukuthi uza kwenza kanjani lokho ngoba ngijwayele ukuzivalela ingwalo zakhe. Ngingasho ngithi ngemva kokulalela i-audiobook ayifake ku-CD ngijabule kakhulu. Ngikuzwe kumnandi nje kuthi ngihlale ngilalele ebala ngephimbo lakhe elimnandi. Ngifundile ukuthi kumele sibe seke labo abaseduze lathi kuzinqumo abazithathayo bengagcini bezivulala.
Umathuthu ulezinye ingwalo ezintathu azilobayo ezesindebele ezimbili, ubaba ongangizali lo ukwahlulela ngokwasezulwini bese kusiba lo lesingisi oluthi Prison My Work Up Call. Uthi ke zonke lezingwalo zakhe zitholakala ekhelini lomsebenzi wakhe elithi Victress Socks Mathuthu khona ebulenjini beinternet kuFacebook. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Yezelo uthando sam la ufuna ukungibisela emlonyeni wengonyama ephose yangigojela yangikhoba amathambo uyangilahla lawe phiki akunandleli kabani kulo mhlaba uzathi maye kubani sengilahla nanguwe phiki ezelo ukuyinsika yami ebisisele kulo mhlaba.
Elabotswana lithi selizathuthukisa eminye imingcele yalo ukugoqela uRamagwebana obambanelo wePlumtree ukuze ilenelise ukuphathisa izihambi ehofisini eyodwa e-One Stop Border Post. Intetheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Umphathi ntambo obona ngezokungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anamukheti uthi lizwe lakhe selisesibangeni esiphezulu sokuguqula imincele embalwa uze enelise ukuphathisa abantu besebenzisa iofisi eyodwa. Uhlelo lwe-One Stop Border Post luzabona umncele weRamokhovani obambene lowe Plumtree usenelisa ukuphathisa isikhambi zisebenzisa iofisi eyodwa. Okwakhathesi isikhambi zidindisa incwadi zokuhamba amapassport kumacele amazwe womabili. Unkosikazi Mukheti uthi konke lokhu kuzaguquka ngesikhathi kungeniswa uhlelo lwe-One Stop Border Post.
The ministry will continue its collaboration with other key stakeholders.
Ugatsha lwami luzaqhubeka nenhlelo zokuthuthukisa amahhofisi asemngceleni ukuze abe ngama one stop border post ngaphezulu kwengcele wekazungula. Ugatsha lwami luphakathi kwemizamo yokuthuthukisa iRamakhwebana imamuno kanye leTlokweni.
At Ramakhwebana, Mamuno and Tlokweni ports of entry.
Mukheti uthi lokhu kukhangelelwe ukuthi uthuthukise indlela ama-ofisi la asebenza ngayo kakhulu ukuphathisa ukudlula ngokutshetsha kwezihambi kanye lempahla. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana abafana lomzana Mkhululi Moyo bathi kuyathokozisa ukuthi kule mzamo yokuthuthukisa imincele ngoba iningi likhonona ngosizo eluthola kulezi ndawo.
I-One Stop Border Post ngibona kuyinto enhle kakhulu ngoba isikhathini esiningi ngananzelele nxa sicrossa sisiya ekhaya ngale. Uthola sesithwala nzima kakhulu laphana nxa sokumele abantu becrosse bekwenye ibhoda mhlawumbe nxa usuke eRaman Khwebane sucrosse futhi usuye ePlumtree ngale bethwala nzima phakathi lapha abanye gcwele bebanjwa inkunzi yabona into ezifana lazenezo. So nxa into yonke ingenziwa one ndawo kungaba into enhle kakhulu.
Kukanti umnumzana Colin Dumane Mlalazi laye uvumelana lo mbono kamoyo esithi kungaphathisa kakhulu ukuthi ukudlula kwesihambi kube lula.
Kona uyazile passport zethu zigcwala masinya phela ngoku stamp both sides. That will be one advantage. Second advantage, corruption in Zimbabwe is more than eSebotswana. Izimra hantu yazi ukuthi yabifuna ukumilka office yabe yokugenerate imali phela leyani eseborder lapha. Whereas ipace yabatswana at times can be very detrimental. Balokuzithathela easy.
Umngcele weRamo Khobane kanye lePlumtree yo ophithizela ukudlula amaofisi eminye emngcele kweleBotswana kulabantu abadlula isigidi abawusebenzisayo ngomnyaka. Unkosikazi Mkhethi kazange atsho ukuthi bakhangelele ukugqiba nini uhlelo lokuthuthukisa imngcele. Abamabhizimusi kweleZimbabwe ngaphansi kwenhlanganiso yeConfederation of Zimbabwe Industries bathi kuqakathekile ukuthi uhulumente avule imngcele yama-one-stop border post ukuthuthukisa ezomnotho kanye lokuhamba kwabantu kalula. Ngumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo sebelahlekelwe lithuba lokuthola imali yekhisimusi abadlali bomdlalo wokugijima ngemva kokwedluliselwa phambili komncintiswano we-Lika Harbour 10 km fun run. Intethelo zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uzipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umncintiswano we-Lika Harbour 10 km fun run uqhutshwa minyaka yonke ngenyanga kaMpalakazi kodwa lo nyaka usoze ube khona ngemva kokuba udluliselwe phambili njalo ukhangelelwe ukuqhutshwa ekuqaleni komnyaka ozayo onguyophathisa ngemali edingakala ukuze kuqoqwe lo mncintiswano. Umsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwezamabhizimisi lokuthengiselana uRaj Modi uthi leli inyathelo balithethe ngemva kokucetshiswa ngabasebenzisana labo.
Sesilungiselele saqeda kodwa ngemva kokukhulumisana lesebenzisana labo basixwayise ukuba akwenzi ukuba lumncintiswano uqhutshelwe phakathi kwedolobha lakoBulawayo ngenxa yokuba inani labatholakale benomkhuhlane we-COVID-19 liyalokhu likhula kuleli dolobho. Ngalokho ke bathe kungcono sidinge lapho okungagijinyelwa khona okungasoze kufake abantu engozini. Sikubona kungcono ukuba sidlulisele phambili lumncintiswano sibe lawo ngomnyaka ozayo ngoba bese singasekho isikhathi esokuba siguqule inhlelo zethu. Alo.
Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Athletics Board Watson Madenyika uthi umncintiswano we-Lika Harbour uzahle ube ngomunye wemncintiswano abazasungula ngayo umnyaka ozayo.
For 2020 sesiwuvalile i-Lika Harbour sikhangele ukuthi ngoJanuwari i-6th edition ingaba khona. Iza kulomnyaka.
Lo bekungumnyaka wesithupha selokhu lomncintiswano wasungulwa. Kuvame ukuqala esitolo se-Lika Harbour esesitaladeni u-5th Street uphinde uphelele khona njalo. Lindawo elabantu abaningi yikho abaqoqi becetshiswe ukuba kuza kuba nzima ukuba behanqe kuhle abantu ukuze bengabi sengozini yokuthelelana umkhuhlane we-COVID-19. Idolobha lakoBulawayo ensukwini ezidlulileyo libikwa lihamba phambili kunani labantu abatholakala belo mkhuhlane lo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Isizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Singeke ihlukane izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Abenhlanganiso yezulwela amalungelo abantu abakhubazekileyo zithi uhlelo lwe-lockdown luphazamise impilo zamalunga abo ngendlela ethusayo. Abashayeli bezimoto abakhala izimathonsi ngesimo semigwaqo yeZimbabwe egcwele amagodigodi osokungezelelwe elizulu elinayo ngalezi nsuku. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kweSouth Africa, uNkosazana Victress Mathutu, wethule ugwalumazwi lwesiNdebele. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.